utsvene, kuzvitsaurira nokuzvipa kuna Mwari zvine makomborero. Utsvene, kuzvitsaura nekuzvipa kuna Mwari zvine makomborero. Ndoda kutanga nekuverenga numeri chitsauko chechishanu nechitsauko chechitanhatu. Bhaibheri rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, rayira vana vaIsraeri kuti vabudise pakati pemisasa vose vana maperembudzi navose vane hosha yokuyerera navose vakasvibiswa navakafa. Munofanira kubudisa vose varume navakadzi, muvabudise kunze kwemisasa kuti varege kusvibisa misasa yavo yandigere pakati payo. Vana vaIsraeri vakaita saizvozvo, vakavabudisa kunze kwemisasa sezvakataura Jehovha naMozisi. Ndizvo zvakaita vana vaIsraeri. Zvino Jehovha akataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti kana murume kana mukadzi achinga atadza nokutadza kwavanhu akatadzira Jehovha, munhu uyo akava nemhosva, ipapo unofanira kureurura zvivi zvake zvaakaita, ndokuripira mhosva yake yose achiwedzera cheshanu chayo ndokupa iye waakatadzira. Kana munhu uyo asine hama ingaripirwa pamusoro pemhosva iyo, muripo wemhosva unoripirwa Jehovha unofanira kuva womuprista kunze kwegondobwe rokuyananisira raanofanira kuyananisirwa naro, nezvipiriso zvinotsaurwa pazvinhu zvitsvene zvose zvavana vaIsraeri zvavanouya nazvo kumuprista zvinofanira kuva zvake. Zvinhu zvakatsaurwa zvomunhu mumwe nomumwe zvinofanira kuva zvake. Chinhu chipi nechipi chinopiwa muprista nomunhu chinofanira kuva chake. Jehovha akataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti kwavari, kana mukadzi womurume upi noupi akachinya akamutadzira, mumwe murume akavata naye, zvikavanzwa kumurume wake zvikasazikanwa, iye akasvibiswa asi vakashayiwa chapupu naiye asina kubatwa achiita izvozvo, murume wake akabatwa nomweya weshungu akava neshungu nomukadzi wake wakasvibiswa, kana zvimwe akabatwa nomweya weshungu akava neshungu nomukadzi wake usina kusvibiswa, ipapo murume unofanira kuuya nomukadzi wake kumuprista achiuyavo nechipo chake pamusoro pake chinoti chegumi choupfu hwebhari. Haafaniri kudira mafuta pamusoro paho kana kuisa zvinonhuhwira pamusoro paho, nokuti icho chipiriso choupfu cheshungu, chipiriso choupfu chokurangaridza, chinorangaridza zvakaipa. Zvino muprista unofanira kumuswededza ndokumuisa pamberi paJehovha. Ipapo muprista unofanira kutora mvura tsvene mumudziyo wevhu, muprista agotoravo guruva riri pasi mutabhenakeri ndokuriisa mumvura. Zvino muprista unofanira kuisa mukadzi pamberi paJehovha ndokusunungura vhudzi romusoro womukadzi ndokuisa chipiriso chokurangaridza mumaoko ake, icho chipiriso choupfu cheshungu. Muprista ndokubata muruoko rwake mvura inovavisa inouyisa kutuka. Ipapo muprista unofanira kumupikisa achiti kumukadzi, kana kusino murume wakavata newe, kana usina kutsaukira kune zvakaipa uri pasi pomurume wako, usunungurwe hako pamvura iyi inovavisa inouyisa kutuka. Asi kana wakatsauka uri pasi pomurume wako ukasvibiswa, mumwe murume asati ari murume wako achinga avata newe, zvino muprista unofanira kupikisa mukadzi mhiko inouyisa kutuka. Muprista ndokuti kumukadzi, Jehovha ngaakuite chipiko chemhiko pakati porudzi rwako, kana Jehovha achiondisa hudyu yako nokuzvimbisa dumbu rako, mvura iyi inouyisa kutuka ichapinda muhura hwako ndokuzvimbisa dumbu rako ndokuondisa hudyu yako. Zvino mukadzi unofanira kuti amen, amen. Ipapo muprista unofanira kunyora kutuka uku parugwaro ndokukusuka nemvura inovavisa. Zvino unofanira kunwisa mukadzi mvura inovavisa inouyisa kutuka. Mvura inouyisa kutuka inofanira kupinda mukati make imuvavise. Zvino muprista unofanira kutora chipiriso choupfu cheshungu paruoko rwomukadzi ndokuzunguzira chipiriso choupfu pamberi paJehovha ndokuuya nacho kuatari. Muprista ndokutora tsama imwe yechipiriso choupfu kuti chive chokurangaridza chacho ndokuhupisa paatari ndokunwisa mukadzi mvura iyo pashure zvino kana amunwisa mvura iyo kana achinga asvibiswa atadzira murume wake mvura iyo inowisa kutuka ichapinda maari ikamuvavisa dumbu rake richazvimba nehudyu yake ichaonda mukadzi uyu uchava chituko pakati porudzi rwake asi kana mukadzi uyu asina kusvibiswa akanaka hake uchasunungurwa hake akava nemimbazve ndiwo murayiro weshungu kana mukadzi ari pasi pomurume wake akatyinya akasvibiswa kana zvimwe murume achinga abatwa nomweya weshungu ane shungu nomukadzi wake ipapo unofanira kuisa mukadzi wake pamberi pajehovha muprista agomuitira nomurayiro uyu wose murume haangavi nemhosva asi mukadzi unofanira kuva nemhosva yake chitsauko chechi6 chinoti icho zvino jehovha wakataura namozisi akati taura navana vaisraeri uti kwavari kana murume kunyange mukadzi akazvisunga nokupika kukuru kupika kwomunaziri kuti azvitsaurire jehovha unofanira kuramba waini nezvinobata haafaniri kunwa vhiniga yewaini kana vhiniga yezvinobata uye haafaniri kunwa muto wemizambiringa kana kudya muzambiringa kana kudya mazambiringa matsva kana akaomeswa mazuva ose okuzvitsaura kwake haafaniri kudya chinhu chinobva pamuti womuzambiringa kubva pashurwe kusvikira pamateko mazuva ose okupika kwake kuzvitsaura haafaniri kuveurwa musoro wake nechisvo unofanira kuva mutsvene nevhudzi romusoro wake unofanira kurirega rirebe kusvikira mazuva apera aakazvitsaurira Jehovha nawo ngaarege kuswedera kuchitunha mazuva ose aanotsaurira Jehovha nawo haafaniri kuzvisvibisa nokuda kwababa vake kana nokuda kwamai vake kana nokuda kwomununʼuna wake kana nokuda kwehanzvadzi yake kana vafa nokuti wakazvitsaurira Mwari mutsvene kuna Jehovha mazuva ose okuzvitsaura kwake kana munhu akafa kamwe kamwe pedyo naye akasvibiswa musoro wake wakatsaurwa ipapo unofanira kuveura musoro wake nomusi wokunatswa kwake nomusi wechinomwe unofanira kuveura nomusi worusere unofanira kuuya kumuprista nenjiva mbiri kana twana tuviri twenjiva nomukova wetende rokusongana muprista agobayira imwe chive chipiriso chezvivi neimwe chive chipiriso chinopiswa amuyananisire zvaakatadza nokuda kwoakafa anatse musoro wake nomusi uyo unofanira kutsaurira Jehovha mazuva okuzvitsaura kwake ndokuuya negwayana regondobwe regore rimwe chive chipiriso chemhosva asi mazuva okutanga haangaverengwi nokuti kuzvitsaura kwake kwakanga kwasvibiswa ndiwo murayiro womunaziri kana mazuva okuzvitsaura kwake achinga apera unofanira kuiswa kumukova wetende rokusongana kuti ape Jehovha chipo chake chinoti gwayana rimwe regondobwe regore rimwe risina kuremara chive chipiriso chinopiswa negwayana rimwe resheche regore rimwe risina kuremara chive chipiriso chezvivi negondobwe rimwe risina kuremara chive chipiriso chokuyananisa nedengu rezvingwa zvisina kuviriswa nezvingwa zviduku zvohupfu hwakatsetseka hwakakanyiwa namafuta nezvingwa zvitete zvisina kuviriswa zvakazodzwa namafuta nechipiriso chazvo choupfu nezvipiriso zvazvo zvinodururwa muprista unofanira kuuya nazvo pamberi paJehovha ndokugadzira chipiriso chake chezvivi nechipiriso chake chinopiswa ndokuuya negondobwe chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa kuna Jehovha pamwe chete nedengu rezvingwa zvisina kuviriswa muprista unofanira kuuyavo nechipiriso chacho choupfu nechipiriso chacho chinodururwa zvino munaziri unofanira kuveura musoro wake wakatsaurwa pamukova wetende rokusongana ndokutora vhudzi romusoro wake wakatsaurwa ndokuriisa pamoto uri pasi pechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa zvino muprista unofanira kutora bandauko regondobwe rakabikwa nechingwa chimwe chiduku chisina kuviriswa padengu nechimwe chingwa chitete chisina kuviriswa ndokuzviisa pamavoko omunaziri kana iye apedza kuveura musoro wake wakatsaurwa zvino muprista unofanira kuzvizunguzira pamberi paJehovha, chive chipiriso chinozunguzirwa, chinhu chitsvene chomuprista pamwe chete nechityu chinozunguzirwa nebanda uko rinosimudzwa zvino. Munaziri unganwa waini, ndiwo murayiro womunaziri pakupika kwake nechipo chake chokuzvitsaurira Jehovha. Zvino zvaangagona kuuya nazvo zvisingaverengwi sezvaakapika ndizvo zvaanofanira kuita nomurayiro wokuzvitsaura nawo. Jehovha akataura naMozisi akati, taura naAroni navanakomana vake uti, munofanira kuropafadza vana vaIsraeri nomutoo uyu. Muti kwavari, Jehovha akuropafadze akuchengete, Jehovha akuvhenekere nechiso chake akunzwire nyasha, Jehovha akusimudzire chiso chake akupe rugare. Nokudaro vachaisa zita rangu pavana vaIsraeri, neni ndichavaropafadza. Mwari ane hanya neutano neutsanana hwevanhu vake. Anotarisira utsvene neutano neutsanana pamweya yedu, panyama yedu nemupfungwa dzedu. Muchitsauko chechishanu mubhuku raNumeri ratiri kutarisa iko zvino, Mwari akarayira vaIsraeri maererano neutano hwavo. Vaifanira kuzvidzivirira pazvirwere zvinotapukira. Vavariro yaMwari yaiva yokuti vaIsraeri vazive kuti Mwari wavanonamata ndiMwari weutsvene. Ndiye Mwari watinonamata nhasi. Muna Numeri chitsauko chechitanhatu, Mwari akarayira pamusoro pemhiko dzavaNaziri. Kwaiva kupikira kana kuti kutsidza, kwaiva kuzvisunga mumwoyo sechinhu chawazvisarudzira iwe wega pachezvako. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa chanhasi ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa chanhasi ndachitumidza ini kuti utsvene, kuzvitsaurira nokuzvipa kuna Mwari zvine makomborero. Utsvene, kuzvitsaurira nokuzvipa kuna Mwari zvine makomborero. Chikamu chandava kupinda machiri iko zvino, ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti kusvibiswa nezvirwere kana norufu. Kusvibiswa nezvirwere kana norufu. Muna Numeri chitsauko chechishanu kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechina, Numeri chitsauko 5 kubva pandima 1 kusvika pandima 4, panoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, rayira vana vaIsraeri kuti vabudise pakati pemisasa vose vana maperembudzi, navose vane hosha yokuyerera, navose vakasvibiswa navakafa. Munofanira kubudisa vose varume navakadzi, muvabudise kunze kwemisasa kuti varege kusvibisa misasa yavo yandigere pakati payo. Vana vaIsraeri vakaita saizvozvo, vakavabudisa kunze kwemisasa sezvakataura Jehovha naMozisi. Ndizvo zvakaita vana vaIsraeri. Vaifanira kubudisa vane maperembudzi kunze kwemisasa. Ungati uhu waiva utsinye, asi pane chikonzero. Mwari aityira kusvibisa nokutapukira kwezvirwere. Hapana asingazive kuti kune zvirwere zvinotapukira. Vaye vanga vari vatano vanotanga kubatwawo nezvirwere. Naizvozvo Mwari aida kuti vaIsraeri vadzivirire kutapurirana zvirwere mumisasa. Misasa yaizosvibiswa nezvirwere. Chikonzero chikuru chokuti Mwari avape murayiro uyu ndechekuti Mwari mutsvene. Ivo vanofanira kuvawo vatsvene. Kwete izvozvo bedzi, asi kuti Mwari waive pakati pavo. Mwari waiva pakati pavo mutabhenakeri. Tabhenakeri yaiva pakati pavo sechiratidzo kuti Mwari wavo mutsvene, uye Mwari wavo ndiye akanga ari pakati pavo. Naizvozvo vanofanira kuzvitsaura kuti vave vatsvene. Maperembudzi chirwere chenyama. Chinoparadza nyama yomuviri. Chirwere chinotapukira. Ndoda kukuudza zvinhu zvitatu zvinotevera. Chekutanga, maperembudzi waive mucherechedzo wekuipisisa nenjodzi yezvitadzo. Chechipiri, kuyerera yaive hosha yomukadzi kuratidza chitadzo chisingarapike. Chechitatu, kusvibiswa nokubata chitunha chemunhu waiva mucherechedzo wechitadzo, uye chichiratidza kuti mubayiro wezvivi ndirwo rufu. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidzai nekuti utsvene, kuzvitsaurira nokuzvipa kuna Mwari zvine makomborero. Utsvene, kuzvitsaurira nokuzvipa kuna Mwari zvine makomborero. Chikamu chatakupinda iko zvino, ndoda uchitaura chiri pasi pomusoro wekuti zvakabiwa zvinofanira kudzoswa. Zvakabiwa zvinofanira kudzoswa. Muna Numeri chitsauko chechishanu kubva pandima yechishanu kusvika pandima yegumi. Numeri chitsauko 5 kubva pandima 5 kusvika pandima 10. Panoti ipo zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti kana murume kana mukadzi achinga atadza nokutadza kwavanhu akatadzira Jehovha, munhu uyo akava nemhosva, ipapo unofanira kureurura zvivi zvake zvaakaita ndokuripira mhosva yake yose achiwedzera chishanu chayo ndokupa iye waakatadzira. Kana munhu uyo asine hama ingaripirwa pamusoro pemhosva iyo, muripo wemhosva unoripirwa Jehovha unofanira kuva womuprista kunze kwegondobwe rokuyananisira raanofanira kuyananisirwa naro, nezvipiriso zvinotsaurwa pazvinhu zvitsvene zvose zvavana vaIsraeri zvavanouya nazvo kumuprista zvinofanira kuva zvake. Zvinhu zvakatsaurwa zvomunhu mumwe nomumwe zvinofanira kuva zvake. Chinhu chipi nechipi chinopiwa mupristi nomunhu chinofanira kuva chake. Apa muteereri tasangana nechimwe chidzidzo chinokosha muupenyu hwedu. Nyaya iripo ndeyekuba chinhu kana kuti zvinhu kana chipfuwo kana badza kana mbeu kana mari kana chipi nechipi zvacho. Kungave kutora chinhu chomuridzi asingazivi, chandinoda kuti uzive ndechekuti kuba kuba chete. Kuba kuba. Kuba chitadzo pamberi paMwari. Ukaba unenge watadzira Mwari. Mwari akadzika murayiro wekuti munhu anenge aba anofanira kudzosera zvaanenge aba zvacho. Anofanira kuripa mhosva yokuba kwaakaita. Mutemo uyu unobatana nomurayiro wakapiwa muna Revhitiko chitsauko chechitanhatu kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechinomwe. Ndima idzi dzinoratidzawo kuti munhu anenge aba anenge achitadzira uyo waanenge abira wacho. Asiwo dzinoratidzawo kuti haana kungotadzira munhu waabira, asi anenge achitadzirawo Mwari. Haana kutendeka pamberi paMwari. Aifanira kuuyiswa pamberi pevakuru otongwa. Kana achinga abatwa nemhosva aifanira kureurura kutadza kwake. Kwete izvozvo chete, aifanira kudzosera zvaanenge aba zvacho. Kwete zvaakaba chete, asi aifanira kudzosa akawedzera cheshanu chezvaanenge aba pamusoro. Mukutaura kwemazuva ano pamwe ndoyaungati 20% kureva kuti pazvinhu 100 kana kuti zana panenge pachifanira kudzoserwa makumi maviri kana kuti 20 kana kuti mungada kuiti 1/5 kune vanoita zvemasvomu nemafraction. Ndozviri kunzi pamusoro pezvaunenge waba dzosera cheshanu, ndochiri kutaurwa pano. Saka hanzi aifanira kudzosera akawedzera cheshanu pane zvaanenge aba pamusoro. Wakambonzwa here pamusoro paZakeo? Zakeo aive muteresi uye ndiye aiunganidza mari dzemitero yehurumende. Ndiro raive basa rake, asi aiwedzera mari dzemitero zvisina kufanira achibira vanhu. Saka Zakeo waiba, asi zvaakasangana naJesu, Zakeo akatendeuka, upenyu hwake hukashanduka. Akarangarira vanhu vaaibira. Haana kuwana zororo mumwoyo make, asi Zakeo akataura. Muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 19 pandima yechisere, evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 19 pandima 8 kuti ndinopa varombo hafu yepfuma yangu, uye kana ndatorera mumwe chinhu chake nokunyengera ndinomudzosera zvava zvina. Zakeo haana kungotendeuka chete, haana kungoreurura chitadzo chake bedzi. Zakeo akanodzosera zvaakaba zvakapetwa kana. Saka akaita zvinopfuura murayiro waMozisi. Muteereri, kutendeuka kunopfuura kungoti ndine urombo kana kuti sori nomuromo chete. Zvino vamwe sori yacho inotovanetsa kuita. Vamwe vanotonetswa nekutaura kuti ndine urombo. Asi ndiri kuti kutendeuka kunotopfuura kungoti ndine urombo. Batisisa kwazvo chokwadi ichi. Haungave neukama naMwari hwakanaka usina kugadzirisa ukama nomunhu wawakatadzirana naye. Tinoverenga isu mutsamba yaApostori Pauro yechipiri kuvaKorinde chitsauko chechinomwe pandima yegumi, tsamba yaApostori Pauro yechipiri kuvaKorinde chitsauko 7 pandima 10, kuti nokuti kuchema sezvinoda Mwari kunouyisa kutendeuka, kunouyisa kukuponeswa kusingazvidzi moyo, asi kuchema kwenyika kunouyisa rufu. Vazhinji nhasi vanofunga kuti kutendeuka kusvima misodzi ichiyerera nokuchema. Kana vobva ipapo vanoenda vachinyemwerera vachifara. Kutendeuka kugadzirisa zvinhu nehama yako kana munhu wawakatadzirana naye, kugadzirisana nemunhu wawakakanganisirana naye, kugadzirisa zvinhu nomunhu aunenge wakanganisira kana kuti akukanganisira. Tanga wanodzosera munhu chino kana zvinhu zvawakamubira. Dzosera zvinhu zvemuridzi zvawakatora. Kana chiri chikwereti, tanga waenda kunoripa chikwereti chomuridzi. Ndiko kutendeuka kwazvokwadi. Kana tadzosera zvatakaba, ngatichireururai zvino chitadzo chedu kuna Mwari. Ichi ndicho chokwadi chaicho chinobva muBhaibheri. Ndosaka ini ndichimbofunga dzimwe nguva kuti kunyange patinenge tatadzirana semurume nemukadzi, tsika yedu yaichishona yekuripana ina handioni iri tsika yakaipa ini. Ndinofunga itsika yatinofanira kudzokera kwairi, kuti kana wanditadzirawo chinhu chikuru wombobatawo jongwe woya naro wondiripa. Pamwe mazuva ano jongwe iri rinogona kushanduka rova tkunozipa, tunotapira, tunonaka tkuripo. Wanditadziraka woenda kuchitoro unonditengerawo hembe, wanditadziraka woenda kuchitoro unonditengerawo tkunyama nyama netumwe tkunonaka naka. Handichatauri zvangu mazita, handibvumirwe pano pamhepo, asi tkuripo tkwaunogona kutenga tkwekuti uratidze iwe kuti une urombo. Kwete kungoita urombo hwepamuromo hwekuti dzimwe nguva ndinopedzisira ndofunga kuti zvinenge zvangova zvedambe, hazvichisina kurevesa. Ndatiini ndochokwadi chinodzidziswa mushoko raMwari. Muevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko chechishanu kubva pandima 23 kusvika pandima 24. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 5 kubva pandima 23 kusvika pandima 24. Ishe vakati ivo, naizvozvo kana iwe uchiuya nechipo chako paatari, ukarangarira ipapo pamberi peatari, uende umbonoyanana nehama yako ugozouya woisa chipo chako. Tombosiya pano numeri chitsauko 5. Usakanganwa muteereri kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti utsvene, kuzvitsaurira nokuzvipa kuna Mwari zvine makomborero. Utsvene, kuzvitsaurira nokuzvipa kuna Mwari zvine makomborero. Nguva shoma shoma yandasarirwa nayo, ndoda kuti nditi bate batei numeri chitsauko chechitanhatu. Muna numeri chitsauko chechitanhatu kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechitatu, numeri chitsauko 6 kubva pandima 1 kusvika pandima 3. Panoti ipo zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti kwavari, kana murume kunyange mukadzi akazvisunga nokupika kukuru, kupika komunaziri, kuti azvitsaurire Jehovha, unofanira kuramba waini nezvinobata. Haafaniri kunwa vinega yewaini kana vinega yezvinobata, uye haafaniri kunwa muto wemizambiringa kana kudya mazambiringa matsva kana akaomeswa. Munhu apikira aifanira kuita mhiko maererano nemitemo inoti iyo. Wekutanga, aifanira kusanwa waini nezvinodhaka. Chero chipi zvacho chinobva pamuzambiringa chairambidzwa. Wainge usiri mubvunzo wekuti waini yakaipa kana kuti yakanaka. Mubvunzo mukuru ndeuyu: chikonzero chei chinokupa kuti unwe waini? Vavariro yaunonwira waini ndeyei? Unozviitira kufadza Kristo here kana kuzvifadza? Unoda kuva munaziri here? unoda kuzvitsaurira kuna Ishe Jesu here? Ndiwo mubvunzo uripo. Vanhu vanondibvunza kana kunwa doro chiri chinhu chakanaka. Handingataure zvokuipa kana kunaka kwokunwa doro. Ndingade kuziva kana uchida kufadza Kristu. Chimwe chinhu chandakadzidza mazuva mashoma akapfuura ndechekuti Bhaibheri haritaure pamusoro pedoro. Nekuti munguva dzakanyorwa Bhaibheri, doro kwakange kusina. Bhaibheri rinotaura pamusoro pekubatwa newaini, kwete nedoro. Nekuti doro kwakanga kusina. Rematanda ratinonwa isu mashona kwakanga kusina, iya inonzi 7 days. Kana doro rakasiyana siyana rinonwa munzvimbo dzakasiyana siyana, ringava rakunzi rechirungu, handizivi kuti rechirungu racho rakaita sei, asi iroro doro iroro remumabhodyera riya iri kwakanga kusina munguva dzeBhaibheri. Saka Bhaibheri haritaure nyaya idzodzi dzine chekuita nekunwa doro sedoro sekuriziya kwatinoita. Asi chandiri kutaura ini ndechekuti unoda kuzvitsaurira kuna Ishe Jesu here? Ndo mubvunzo mukuru. Saka ndiri kuti ini nyaya yekuti kunwa doro kwakanaka here kana kuti kwakaipa handiyo nyaya huru. Mushoko raMwari, waini mucherechedzo wemufaro wenyika ino. Nekuti inonzi waini kufadza mwoyo. Vazhinji vanonwa kuti vakanganwe nhamo. Saka pachidzidzo tinoona kuti munaziri aifanira kuwana mufaro wake kwete muwaini, kwete mune zvinodhaka, asi muna Jehovha. Munaziri aimirira utsvene, kururama saAdhamu asati adya muti waakanzi usadye. Naizvozvo vose vanozvitsaura kuna Mwari havafaniri kuzvigutsa nezvinodiwa nenyama, asi kuti vanofanira kuzvikunda. Vaizokodzera kushumira Mwari zvakanaka. Vanaziri havaifanira kunwa kuti varege kuzokanganwa murayiro, varege kuzokanganisa pakutonga kana kuona zvavanenge vachifanira kuona nekuti vanenge vabatwa. Shoko raMwari mutsamba yaApostori Pauro kuna Timotheo chitsauko 5 pandima 22 rinokurudzira nokutsigira zvandiri kutaura pano. Muteereri maperembudzi, ndoda kuti uzive kuti mucherechedzo wezvitadzo, munhu anofanira kunatswa neropa raKristu kuti awane makomborero anobva kuna Mwari. Munaziri munhu akapikira uye munhu akazvitsaurira kuna Mwari wake, akazvisunga mumwoyo make, aifanira kusanwa waini kana kusabata zvine tsvina. Kweiwo wakazvitsaurawo here? Wakazvitsaura pane zvipiko? Kana wakaita mhiko, unofanira kuchengeta mhiko yako uve mutsvene kuna Mwari. Mashoko emakomborero kwauri muteereri, Jehovha akuropafadza akuchengetedze. Jehovha akuvhenekere uye akunzwire nyasha. Jehovha akusimudzire uye akupe rugare.